Chirongwa ichi chakatanga mwedzi uno uye chiri kuitirwa pachikoro chepamusoro-soro cheUniversity of Zimbabwe, UZ. Mukuru wezvedzidzo paUZ, vamunyaradzi Madambi, vanoti kudzidzwa kweRussian pachikoro chavo kunoenderana nedonzo rehurumende rekukurudzira vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzosima mabhizimusi avo muZimbabwe.
Kudzidza mitauro yakawanda chinhu chakakosha. Because mutauro ndoo inoita kuti munhu wanani, mutauro ndoo inoita kuti mudyidzane. For example, iyo zvino tiri kuti Zimbabwe is open for business. But hatigagoni kuti tavhura masuo enyika kuti tiite business pasina language. Kana tichitaura namaRussian tichiwanana tinoita business zvakanaka. Tikataura namaChinese tichiwanana toita business zvakanaka.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko kumuzinda weRussia muZimbabwe, vaIgor Kuropiatnik, vanoti uvepo hwechikamu chinodzidzisa rurimi rwenyika yavo muZimbabwe kunoratidza kusimba kweukama pakati penyika mbiri idzi.
For the Zimbabwean students who want to study in Russia.
Munozviziva kuti tava nemakore akawanda tichiwanisa vadzidzi vemuZimbabwe mikana yekuenda kuzvikoro zveRussia vachinodzidzako. Iko zvino tavarerutsira kuti pavanozoenda kuRussia vanenge vave kuziva mutauro weko. Huchapupu hwekuti nyika yedu yakazvipira kuramba ichishanda nenyika yeZimbabwe.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela kumbo, vanoti kudzidzwa kweRussian muZimbabwe kunoratidza kuti Russia yave kuda kudzika midzi yayo munyika kuitira kuti imore upfumi hweZimbabwe.
Ndopachabikwa Russian imperialism ichibva kuUZ ichitende ichikaskeda ichienda kwese kumaruwa uko. Ndo approach inoshandiswa neChina iyoyo. Ikuto atopwa ne Russia.
Mudzidzisi munyaya dzekudyidzana kwenyika pasi rose pabhindura University of Science Education, Dr. Ronald Chipaike, vanoti havaoni ruzhinji rweZimbabwe richibatsirika nekuvhurwa kwemuzinda wekudzidza Russian paUniversity of Zimbabwe.
Inobetsera vashoma vanenge vachida kuenda kunodzidza kuRussia kuti vakwanise kuenda ikoko vaine kunzwisiswa kwemutauro wekuRussia. Then vari kuita zvemabhizimusi muZimbabwe vanodawo vashandi muno muZimbabwe vanonzwisisa mutauro wekuRussia. Asi ndinofunga kuti ukama ihwohwo hunge uchibatsira munhu wese. Iwo vekuRussia vanofanira kudzidza ushona nendevele nemimwe mitauro yemuZimbabwe kuitira kuti pave nekutaurirana kwakanaka.
Asi mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, vari Joyce Ngwenya, vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichapunduka kubudikidza nedanho ratorwa iri.
Asi naivo vekuRussiawo kana vachizovhaka chavo kunoku vari matourist, hazvichaita nyore kuti matourist companies mahotera vange vachitaura navo nekuti business racho ndere kunzwisisana. Ini ndinoti inini nyika dzese mbiri Zimbabwe neRussia hadzichanyatsokohwa pakuru panyaya yebusiness netourism kana takutaura ndimi tichinzwisisana.
Chirongwa ichi chakaparurwa chichikokerwa nechikoro chepamusoro-soro chekuRussia cheRussian Biotechnological University chakamirira bazi rezvedzidzo munyika iyi. Russia iri kusima mari mumabhizinesi akasiyana-siyana muZimbabwe ayo anosanganisira zvicherwa nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemabhizinesi dzinoti nguva zhinji zvinoita Russia munyika dzakasiyana-siyana hazviwanzojekeswa kuitira kuti veruzhinji vanyatsoziva zvinenge zvichiitika munyika mavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.